Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenhau dzedu dzanhasi chishanu kurume 23-2018. Vanachiremba vanoti vacharamba vachiratidzira kudzamara hurumende yanyorerana navo pasi zvose zvairi kuvavimbisa. National Council yeMDCT yozeya gakava riri pakati pamuzvare Tokoza Nekupe navaNelson Chamisa. Zano PF inobuda neurongwa hwokuita maprimary elections mubato iri pamberi pesarudzo dzichaitwa gore rinouya. America youmba bhiri remutemo unobata zvirango zvakatemerwa vakuru muhurumende yeZimbabwe pamwe nemadzisawira avo. Nhengo dzeEuropean Union dzinosangana nenhengo dzeparamende vachikurukura zvine chekuita nesarudzo. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotarisirwa kumiswa pamberi pekomiti inoona nezvezvicherwa kuti vape umbowo pamari yemangoda inonzi yakatsakatika. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuratidzira kuri kuita vanachiremba pamwe nematambudziko ari kusangana nevarwere. Kana muchida kupindawo muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860-6080-15580 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu. Muchirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tichange tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.